Dare repamusoro nhasi ratambira chikumbiro chakaitwa negweta rava Robson Chere, amai Beatrice Mutetwa, chekuti vachere vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Saka dare rati vabvise mari inoita 60,000 RTGS. Izvi zviri pachena kuti nyaya yavari kupomerwa haina udzamu hwakadaro. Ndiwo mashandiro ehurumende yedu. Kutonga nedemo chavo ndechekungovhiringidza nekushungurudza ani naani anorwira kodzero dzevanhu munyika.
Zviga zvavatemerwa pachibatiso chavo ndezvipi?
Uye zvekare vanzi vanofanirwa kusarenda pasipoti yavo mumaoko emapurisa. Pamusoro paizvozvo vanofanirwa kunoripota kumapurisa kamwe musi wechishanu wega wega pasvondo. Isu sevarairidzi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tazvitambira hedu nemufaro, asi nzvimbo yejeri haisi nzvimbo yekuti munhu asina mhosva anofanirwa kuwanikwa achigara ikoko. Tinongoramba tichichema kuti kumbunyikidzwa nekusapiwa kodzero kwevashandi kunofanirwa kupera muZimbabwe.
Ko, nyaya yemutungamiri wenyu vaObert Masaraure yave papi pari zvino?
Tiri kungovimba kuti muzuva remangwana tichadzokera zvekare kuHarare Magistrate Court, uko vaObert Masaraure vanenge vachiudzwa kuti bail ruling yavo inenge yakadii.
Ndingada kutarisawo kuti iko kusungwa kweutungamiri hwenyu panguva ino hakusi kukanganisa here nyaya dzekurwira kuti vashandi vawedzerwe mari?
Kusungwa kwevatungamiriri vedu hongu kunotikanganisei zvishoma kurwira kuwedzerwa mari kwevashandi, asi zvakadaro dzinenge dzichingori hondo dzedu dzose dzatinenge tichirwa.